vachidzedzere vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Vari kupomerwa mhosva kuti ivo vakaita mhosva yatingati inonzi undermining authority or kuinsulta president, vachinzi vakatuka mutungamiriri wenyika kuti vari kuzviramba.
Vari kunzi vakataura mashoko ekuti kudii ari kunzi acho ndeyekutuka.
Vari kunzi vakatuka vanhu vaipfuura vachiti kana muchida teverai kuno kurima tipedzerane, vanhu vezanu PF murimbo rimbafa makatibira.
Saka pane zvapupu here zviri kuunzwa nemapurisa kudare panyaya?
Panyaya pane chapupu 1 chiri kunzi watingati informant pachirungu, akange ari gadhi wepazvitoro ari kunzi ndiye akaenda akanoripota nyaya, but vanhu vacho vari kunzi vakanga vachitukwa vachinzi vanga vachimutevera kwaanga ari kurima, hapana kana mumwe chete anga aripo. So mufakazi yemumwe chete ndiye hwana aifanwa kunge auya zuva ranhasi ine mudare, but anga asina kunge akatevhwa nemapurisa. Panyaya yazonzi yakuitwa chitatu chinotevera kana achinge akwanisa kunge asevhwa nemapurisa.
Saka ivo vachidzedzere vakambogariswa here muchirongo kubvira zvatanga nyaya iyi?
Ava nyaya iye hana vanongobvira vapinda muchitirongo. Mukazitarisa yakaitika musi wa16 August 2018, savanga vari kuuya neweyi yatinoti masamons, nyaya yakatanga yaendeswa kuchinhoi, law and order chinhoi. Chinhoi prosecutor kuchinhoi achibva ati nyaya ndeyekukaribha ichibva yadzoswa kukaribha, but vari panza havo vari kuuya nenzira yatinoti yemasamanisi.
Saka muri kutarisira kuti inotanga chitatu pasina matambudziko?
Hongu witness ikangokwanisa kungouya tinotopinda totopedza, haisi kana ine witness one haisi nyaya yetinga tingatore nguva yakareba.
Asi kune nyaya dzakadai here dziri kuenda kumatare dzakawanda dzekuti munhu anopomerwa mhosva yekuti atukirira mutungamiri wenyika?
Kuri kuno kudivire kuno ndikangoti ndiyo yandikangoti yekutanga yaitika kubva patanga kupinda pamunangagwa pachigaro, ndiyo yega yatati tasangana nayo.